Vamunangagwa vatambirwa panandare yekamuzu International Airport nemumiriri weZimbabwe munyika iyi Dr. Nancy Saungweme uye gurukota rezvekuchidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava avo vange vachipinda mune mumwe musangano yemakurukota yakatotanga kuitwa pamberi pemusangano mukuru wevatungamiri venyika. Musangano wemazuva maviri uyu uchatanga mangwana uye uri kuitwa pasi pendingindira rekuti bolstering productive capacities in the face of the COVID-19 pandemic for inclusive, sustainable economic and industrial transformation. Asiva Munangagwa, avo vanove nhengo yekomiti yesangano iri inoona nezvekudzivirirwa kwedunhu kana kuti organ troika, vapinda musangano wekomiti iyi uyo wange wakatarisirwa kuzeya mamiriro akaita zvinhu muMozambique, Eswatini, Lesotho pamwe neDemocratic Republic of Congo. Vatungamiri venyika dzemuSadic vakabatana neRwanda vakatotenderana kutumira mauto kudunhu reCabo Delgado kunorwisa vanopfurukidza mwero vechikwata cheAnza al-Sunna icho chinorwidzana nechimwe chikwata chinopfurukidza mwero cheIslamic State. Zimbabwe ichaendesawo mauto ayo mazana matatu nemana kunobatsira mauto eMozambique. Mutungamiri weMalawi vaLazarus Chakwera ndivo vachatora matomu ekuvasa chigaro weSadic kubva kumutungamiri weMozambique vaFilipe Nyusi. Vatungamiri veSadic vanotarisirwawo kusarudza munyori mukuru wesangano iri kana kuti executive secretary zvichitevera kusiya basa kwaamai Stegomena Lawrence Tax vekuTanzania mushure mekukwanisa makore masere vari pabasa sezvinodiwa nemutemo weSadic. Vari kuda chigaro ichi vanosanganisira vaElias Magosi vekuBotswana navaFaustina Luanga Mukela vekuDRC. Vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wellington Gadzikwa vati kunyange pakavana sachigaro mutsva musangano reSadic havaoni sangano iri richivandudza mashandiro aro zvakanyanya.
Zvinogona kuchinja nekuti vachakwera munhu munyowani anogona kunge aine mamwe maitiro akasiyana nevatachiziya, uye pasekretariati ndipo pane basa guru, pakaita munhu ane zinyekenyeke, munhu asina kunyatsoshanda zvine simba, panogona kusaita zvinhu zvakanaka. Tinoona tarangarira kuti papaine vaTomas Salamao, munhu wanga achinyaya kuonekwa shanda ane kuda kuti zvinhu zvifambe negwara rakanaka.
Mashoko aya atsinirwa nemukuru wemedia center vaErnest Mudzengi.
Mutungamiriri weSadic mucho ari kupinda kana ane fungwa yekuti da kuchinja zvinhu, panogona kuda kuita kakufamba kezvinhu. Mukatarira muchaona kuti pane vatungamiriri veSadic vakambozama kushandura zvinhu. Muenzaniso ndoda kukupai kwavamwana wasi vakatarisana ne zvaiitika muZimbabwe, vakada kutaura chokwadi, vakada kuudza vana vamugabe kuno chokwadi chaiitika munyika, vachiti zvinhu ngazvigadzima.
Vati dai Sadic ine simba ingadai yakagadzira nyaya yekuMozambique iyo yaurayisa vanhu vadarika zviuru zviviri nemazana mashanu.
Zvikuru zviri kunyanya kuitwa uko zviri kuitwa neRwanda. Sadic pache zvayo haina simba ringaita kuti igadzirise zviri kuMozambique.
Musangano wevatungamiri venyika unotevera musangano wakaitwa nemakurukota anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mukusimbaradza kudyidzana munyaya dzeupfumi mudunhu uyo wakatanga nemusi wechishanu, ukaita chisungo chekuti nyika idzi dzinofanira kusimbaradza kudyidzana munyaya dzekuvaka maindastry pamwe nekurwisana nedenda reCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.